Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo chivabvu 13, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi tichivimba kuti ana amai vose mave nezuva rakanaka.
Rikangobuda muSenate rinenge rakuendeswa kuna president kuti vaise rudoro rwavo robva raendeswa for gazeting rinenge ratopepa.
Bili remutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill rotarisirwa kuva mutemo mukupera kwesvondo rino.
Tiri kuuya nenyaya yeutano, nyaya yekuti vanhu vanenge vachirwara neBP, shuga, zvirwere zvinonetsa kenza nechirwere cheshura matongo. Unofanira kuenda pachipatara chende ukanzi wabatwa. Onzi pinda, oro wapiritsi wotobuda imomo wakurwa mabhaua.
Vachamisa votaura pamberi pezviuru zvevanhu kuchiyadzwa vachitsvaga rutsigiro.
95% economy yedu yamumaoko informal. Saka vanhu vazhinji muinformal havabhengi mari. Saka zvinoita kuti mari iyoyo yakangwe kana yabuda muformal haikwanisi kuzenge ichidzoka.
Gavhina veRBZ vaJohn Mangudya votsvaga nzira yekupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bili remutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill rave kutarisirwa kuva mutemo mukupera kwesvondo rino kana ratambirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Dare reParamende rakatambira bili iri svondo rapera uye rave kutarisirwa kuzewa nedare reSenate musi wechipiri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi.
Mutemo wesarudzo wakakurukurwa mudare repasi reParamende ukabva wapera, saka wakabva waendeswa kudare reSenate. Saka dare reSenate richagara musi wechipiri, rikagara rikagona kukurukura rikapedza hurukuro dzacho vakabvumirana. Musi wechipiri iwoyo rinogona kubva rabuda rakuenda kuna president kuti vasaini. Kana risina kupera chipiri, tinenge takunanavira kuenda kuchitatu. Zvichireva izvo kuti tinogona kuripedza svondo rinoya roenda ronogazetwa kuitira kuti tinge tapedza nezvaro tomirira maelection.
Vamwe vari kuti mutungamiri wenyika anogona kutorisaina nemusi wechishanu chaiwo. Zvingaitika here? Zvinofamba sei kubva pakugazetwa kwarinenge raitwa?
Rikangobuda muSenate rinenge rakuendeswa kuna president kuti vaise rudoro rwavo robva raendeswa for gazeting rinenge ratopera. Saka zvinogona kuita kuti rikagona kubuda chipiri kana chitatu, china vanogona kuita zvokuti riendeswe kuna president Friday robuda mugazeti.
Saka izvi zvinenge zvaakureva kuti mutungamiri wenyika anenge apedyo nekutaura zuva rekuti sarudzo dzinge dzichiitwa.
Dzingati hongu kana kwete. Pane zvine zvaakureva izvo kuti mutemo tinenge taugadzira president vasati vadoma zuva rinoitwa maelection. Zvichireva izvo kuti mutemo unenge wakugona kushanda paelection iyoyi. Asi president vanosungirwa kudoma zuva remaelection mushure mekunge voters roll yaone pane vanhu vanhu vakusikana kuti voters roll hongu ndizvozvo chaizvo zvirimo vobva vachidoma zita rekuti maelection ari komusi wakati.
Saka muri kufara here nemabatirwo akaitwa iro biriri? Tiri kunzwa edu vamwe vanopikisa vanenge vanga vachigunun'una kuti hamuna kutambira zvimwe zvavanga vachida kuti zviitwewo.
Mukuona kwangu tiri kufara zvakanyanya nezvakaitika. Takakurukura tikataura pamusoro pezvingaitwe zvimwe zvanga zvakurukurwa nevemdc zvakati kuti mukuona kwedu mutemo wemaelection wanaka kudarika zvaunga uye wakuenderana zvakanyanyisa nemasadak guidelines nemaguidelines eAfrican Union zvekuti changosara ndechekuti kana ukange wasenzeswa nemazvo aiwa maelection edu anofamba zvakanaka.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vange vari parunhare kuChinoyi naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance Vanessa Chamisa nhasi vaenderera mberi nemisangano kumanikaland vachiita misangano kwamarange uko kwapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Ngatinzwei vachitaura pamusangano uyu nezvedzidzo.
Chisa mama chisa kukula hapana chiyadzwa panyaya matauro amudiwa. Vanhu vari kunzi kuti mirai mani, ndozvinoitika kana muri mugwenga pangodonha donhwe hamukwani, but muchaona kana tagadzirisa munhu wese anenge akatota. Tiri kuda kuti mutote vamudiwa nevanhu venyu munomu. Kana ngoda riri machiyadzwa, ngatibhenefitei vanhu varimo. Tine programu inonzi Community Infrastructure Support Program. Kana tine diamond munomu, isai marodzi imomo, isai chipatara imomo. One of the best hospitals must be here. Kwenda kuti hatina chipatara, isu tine diamond. Mwari kana vakubai makomboro ndokuti musumuke. Saka aiwa iyo toigadzirai. Nyaya yokuti ke noana anenge arasa mombe dzavo anotopfurwa kunzi wauyire ipapo. That's unacceptable. Oro zvavakaita zviya zvokuti pa transavo paya pavanovaka dzimba dzakangoita zhinga zhinga zviso. Kungodai yatova nemuswi. Chizamba machisa. Kukula. Izenzo. Tiri kugadzira pese paya. Munoziva kuti makanika kana ari kutora mota yanga ichidhiraivhwa nebenzi inonetsa, unombotanga uchagadzira mavhiri woenda kunumber plate woenda kuinjini, zvese zvine zvakakwachurwa kwacho. Asi ndoda kukudzia kuti zvigamba zvega zvega, but we are going to overhaul our nation. Nyika yedu ichanaka zvokuti nemi munopa kutenda. Chisa mama chisa kukula.
Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vachitaura kuchino pamarange nhasi uno. Zvichakadaro, nhengo dzeMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa dziri kuda kumirira bato iri musarudzo dzegore rino dzatadza kuwirirana muHarare pamusangano wekuti dzitaurirane kuti ndiani anomirira bato iri uye dzave kuzoenda kusarudzo dzeprimary musi wa19 mwedzi uno usati wasvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Idzo inhengo dzeMDCT dzange dziri kutsutsumwa nemafambisirwo anga ari kuitwa zvinhu pamusangano wanhasi. Paitika mirizhonga mune mamwe maconstituents muHarare akaita semabhuku tafara uye musangano wange uchifanira kuitwa munzvimbo iyi watozoitirwa kumuzinda webato iri mukati meguta. Kumufa kwose, vatsigiri vebato iri havana kufara nenyaya yekuti vamwe vanhu vange vanzi vanokodzera kumirira bato iri vange vasipo pamazita evanhu vanzi vataurirane nhasi. Vange vachitungamirira nhaurirano mumufa kwose, amai Basilia Majaya vazivisa kuti nhaurirano hadzina zvadzaburisa.
Muwadhi 34, Famela Chitime, Tendai Mucheka Hanzu, Mofati Alisoni, wadhi 34, vachaenda kuprimary election. Zuva racho muchaudziwa. Zvekonzenzasi zvaramba. Wadi 35, Inoki Mupahwande. Mupamaonde. Rodho Shambamuto. Langton Mbira. Wadi 35, vatadza kuwirirana saka kuchaitwa primary election. Zuva racho muchaudzwa. Ma members of parliament Susan Matsunga, Sabina Tiriboy, Havana kuwirirana vese vari kudiwa nevanhu chinja. Vaitira kwayo.
Nzvimbo iyi yakanzi nebato iri ndeye madzimai, asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita savatina Shigadza vanoti bato rinofanira kuteerera zviro zvevanhu.
Zvinhu zvinotaurwa kuofisi nezvinotaurwa paground zvinhu zvitu zvakatosiyana.
Sachigaro weMDCT vaMorgan Komich vanoti misangano yekutaurirana iyi inoshanda chose, uye kune mamwe matunhu akaita seMatabeleland North neMidlands neMashonaland West vanhu vakatobvumirana kupanana mikana.
Tine dzimwe dzimwe dzakafanana nana zvishava nengezi kwanga kuna advocate mudisi na Mr. Timivias vakaita zvakare consensus vakasirana. Mr. Timivias ndo akasara vari candidate ikoko. Kuna nzvimbo dzakafanana nana Magunje kukaita vachina zvavana na vachakanyuka vakataurirana zvakare vachina zvavana vakamboramba zvavo vachiri pavanhu asi vachina zvavana vakazondifonera vakuti chairman ndabuda murese ndakusira vachakanyuka.
Zvichakadai, MDC inotungamirwa navavoshi menxube yazivisa mazita evanhu makumi matatu nerimwe evanhu vachamirira bato iri pamaconstituency makumi matatu nemaviri ane bato iri muMDC Alliance. Mutauri webato iri vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti vanhu vachiri kutaurirana mudunhu rehurungwe East.
Saka mazita makumi matatu nemaviri aya chasara iko zvinotasara nehurungwe East ndiyo isati yapedza vapedza kutaurirana kuti vaone kuti kandidheti ichabuda ipapo ndeipi.
Vamwe vari kumirira bato iri munyori mukuru waro amai Miri Mushai vachamira kukuwadzana constituency mutevedzeri wemukuru webato iri vaEdwin Mushoriwa avo vachakwipidza kudziva resekwa. Vamwe ndava Maxwe Mutunzana kulupane East, vamutsoli Sincube kulupane West, vaWitness Kumalo kucholocho North, vaZenzo Mpofu kucholocho South, Joyce Ndlovu kugwanda North nava Patrick Duwe kugwanda Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Governor the Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudla vati kushayika kwemari mumabhangi kuchange kwapera kana kudzika zvakanyanya mumwedzi miviri inotevera. Vamangudya vaudza bepanhau reSunday Mail kuti vari kuzobudisa mari inoita mazana mana emamiriyoni emadhora kuti vanhu vawane mari yavo mumabhangi zviri nyore. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti izvi zvese zvaifanira kunge zvakaitwa kare, asi gore rino igore resarudzo, saka pane chido chekufadza vanhu.
I think idanho rakanaka uye rakakosha rinogona kuita kuti pambove ne some temporary relief, but of course dambudziko riri kuitika nderekuti mari iri kupinda muformal system yakairikana yabuda haisi kuzodzoka zvakare kuformal system. Saka nyaya yeconfidence iyoyo iri kuita kuti mari yakabuda muformal banking system or muformal economy haisi kwanisa kuzodzoka.
Sei mari iyi isingatenderere? Sei isingadzoke?
Haisi kudzoka musystem nenyaya yekuti ikonomi yedu makaona mamiriro ayaita ya highly informalized. Kana tichiti informalized zvireva kuti ya a cash based economy. Iyo 95% yeikonomi yedu yamumaoko informal. Saka vanhu vazhinji muinformal havabhengi mari. Saka zvinoita kuti mari iyoyo yakangoerekana yabuda mufomo haikwanisi kuzenge ichidzoka zvakare mufomo segment imomo.
Vamanguja vanoti imwe yemari yavanotaura iyi vachatora pamari yakakweretwa kubva kuAfriximbank. Sei vanga vasingaite izvi nguva yese iyi?
Zvinofanira kuti tiemphasize nyaya yekuti nguva ino tiri mutobva kuselling season, saka tikutarisira mari inopinda munyika through maexport ematobacco. Uye makaona kukwira kuriita mitengo yezvinhu pasi rose kuri kuita kuti even zvimwe zvatiri kutengesa kune dzimwe nyika maexports edu akwirire. Chechitatu chekuti tamusizeni yemaelection, saka government yega yega inoda kupinda mumaelection zvinhu zvakatigadzikanei. zvinoita kuti vanhu vangezenge vachivhotera hurumende inenge ichitonga panguva iyoyo.
Vanoshorawo vanhu vavanoti vanoshandisa mari kutenga zvinhu zvakaita sana DSTV uye kubhadharira vana vezvikoro vavanotumira kune dzimwe nyika. Mungati izvi zvikonzero zvokushayikwa kwemari munyika here?
Hapana chakaipa. Tingi makatarisa nyika dzese pasi rino under globalization, it's part and parcel yekutenga nekutengeserana, a trade in services.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwa imuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki. Nhasi tiri kuno kuWashington DC, ini ndinonzi Evans Zininga. Taita rombo rakanaka tichakurukura namukoma Obizaman vanoimba musambo wegospel vari kuSouth Africa. Mukoma Obizaman, tinokuchingamidzai pachirongwa.
Neni ndokuchingamidzai muri yose yeZimbabwe.
Tinotenda
vateereri veStudio 7 ndokugamuchirai nemufaro makadii mese.
Vateereri vangangode kuti vatange vanzwa muchidimbu kuti anombonzi Obizaman uyu ndiani?
Obizaman ari kuitawo nezvekuimba ari muSouth Africa. Ndiri kudivi reZimdanzo.
Saka kusvika pari zvino matsikisa here, madamba refu, masingles zvii zvamakabura kusvika pari zvino?
Ya, kusvika pari zvino ndine masingles andaita nemadj. Saka pamasingles iwayo ndakazomabatanidza zvangu ndikamaita ndikaita album.
Saka iri rinonzani albumu iri ramakabatanidza iri?
Albumu iri ndakangori pazita rokutoti Vaungana Pandinodya.
Zviri kureva kuti kudii izvi? Aiya, pane song inonzi Vaungana here pamasong ari papa?
Ya, pamasongs ese zvavo anowanikwa chinobata that word. Kwai ndakazongoona kuti albumu iri ndivaungana pandinodya.
Saka yamungati ndiyo chamakwiza inokubata-batai kudarika dzese panzimbo dzenyu idzi ndeyekuti kudii?
Chamangwiza itoripo, itoripo ndiyo sandikanganisira pandinodya.
Ivo veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri ikoko zviri kutambirawo sei mumhanzi yenyu yamuri kurovai?
Mumhanzi yangu ndiri ku irova, but chaitika choitika ndechokuti hana kukwanisa kunge ndawana mukana wokuti ndimboonawo kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kufarira zvakadii sezvo ndiri kuno kuSouth Africa. Saka hatisati tawana mukana wokusangana nemafanzi timboonawo kuti vanoenjoya zvakadii zvatinoita.
Tinotenda mukoma Obizaman Ruzhinji rweZimbabwe awo ndi mukoma Obizaman vanorova musambo vari paSouth Africa vatanga tichikurukura navo nhasi nezvemukuimba kwavo ndinokutendai nekunge muinesu muchirongwa ndovimba muchange muinesu zvakare svondo runouya pandichakuvigirai zvechimwe chirongwa chevechidiki tichinzwa kuti mureza weZimbabwe uri kusimudzwa zvakadii pasi rose kwanhasi togumira pano Doku wone kaine mufaro ndine Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Notenda Evans Zininga iko zvino tochenda kuna Praxedes Jeremiah achitipa chirongwa chinotarisa nezvechitendero.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasimba
Jesu simba rangu
simba rangu Jesu simba rangu munodi pasimba
Tinogashira pachirongwa chedu ipo tinokurukura nezvechitendero chechiKristu. Ari kugamuchira muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah. Nasuno muchirongwa tinamufundisi moyo. Munga kwazisa henyu vateereri.
Kwazwai vateereri, ini ndine Reverend Dr. Abiot Moyo. Ndinobata neScandinavian United Methodist ndiri kuBoston New England Conference ndichibatazve ne Zimbabwe Fellowship Boston iyo inosanganisa maZimbabwe nese ari muno tinosangana kuti tiri ku Worcester pa 1048 Main Street mu Worcester tinofara kusangana nemi vateveri inovimba kuti kwese kwamuri muri vapenyu
makatangira kuva mufundisi muno muAmerica here kana kuti makabva Mato odenwa kare muri kumusha.
Ndakaodenwa na Bishop Tendekai Muzorewa kunyatsime college 1985 kwa kuchishanda jimbo kwaZimunya ndikashanda panyakatsapa mishi kuwatsumba ndikashanda mamtasa ndichizobva kuenda paZongoro kwaMudenda kwandaibata kusvika kunana Mount Kenya kwakuchizobva ikoko ndichienda ku Glenview muna 1995 ndichizobva ikoko ndichiiswa kuchisipiti kwandaibata kunana Mount Pleasant Greendale kwakuchizobva ikoko ndakuuya kuno kuchikoro kuAmerica kwandakasvikopiwa chechi yeUnited Methodist muMaynard zvekare saka ndaenda kuchikoro ndichishanda nechechi yeUnited Methodist ndiri kuno
makabva mangotanga nokushumira neshona here kana kuti makanga muchishumira nechirungu
vazhinji vacho varungu saka ndaishumira nechirungu asi kana tikanga taenda kuZimbabwe Fellowship iyo yandakazotanga kuHooster tinoshumira neshona tinozviita izvozvo kuchimira neshona kuitira kuti vana vedu varambe vachidzidza mutauro wedu zvekare tichiimba nzimbo dzedu neshona dzatinori dzangoma kuitira kuti vanhu tisakanganwe vanamatino edu ekumusha
nguva dzedu ndo dzadyana tingadai taramba tichienderera mberi mufundisi tasvika pachikamu apo munotipa shoko
vhesi randingangope ndi Genesis 1:1 pakutanga Mwari wakasika denga nenyika. Vhesi iyo inondikoshera nekuti inotaura kuti pakutanga Mwari. Ndinokurudzira vanhu vedu veZimbabwe tisakanganwe kutanga naMwari muupenyu hwedu pese patinenge tiri kana tichifunga angava maprojekti tise mwari pakutanga zvinhu zvese zvozotovera kana iro Bhaibheri rinotaura kuti tangai kutsvaka umambo hwekudenga zvinhu zvese zvamunotsvaka panyika pano zvinozotevera. Nhamo yedu ndeyekuti tinotanga kumhanyira kutsvaka zvimwe zvinhu tosiya mwari kumasure. Yambiswa mwari ndiye anofanira kuiswa panzvimbo yokutanga, mungava mumhuri dzedu, vana vedu vadzidziswe kuti mwari ndiye anofanira kuiswa panzvimbo yokutanga.
Haiwa, ndatenda mufundisi. Tabva tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ari kuoneka ndiPraxedes Jeremiah.
Tinotenda Praxedes Jeremiah. Iko zvino tokupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League. FC Platinum 0, Triangle 0, ZPC Kariba 1, Mutare City 1, Yada 0, Highlanders 0, Blawayo City 2, Shabani 0. Tinovimba ana mai vose mave nezuva rakanaka pazuva ranhasi reMother's Day. Tombokuridzirai kambo Sweet Mother kubva kuna Prince Nico Mbaga. Sasa. Prince Nico Mbaga achitibatsira kutenda vana amai vese nezuva ranhasi reMother's Day. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bhiri remutemo wesarudzo kana kuti Electoral Amendment Bill rotarisirwa kuva mutemo mukupera kwesvendo rino. Vachamisa votaura pamberi pezviuru zvevanhu kuchiyadzwa vachitsvaga rutsigiro. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangudya votsvaga nzira dzokupedza dambudziko rokushomeka kwemari munyika. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Soku isika.